Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembe Sokupe vaudza Studio 7 parunhare kuti kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu kusvika nezuro vanhu zviuru makumi manomwe nezvitatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino avo vanopfuura zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe. Dunhu reMatabeleland North rave nevanhu vanopfuura zviuru zana nezvitanhatu uye dunhu reMatabeleland South rine vanhu vanopfuura zviuru makumi masere nezvina. Matunhu maviri aya pamwe neBulawayo ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kusvika pari zvino. Amai kupe vatu uwandu uhu huri pasi pevanhu zviuru zana vavange vachifungidzira kuti vangadai vanyoresa kusvika pari zvino. Asi vati vanotarisira kuti uwandu uhu hunogona kukura kusvika pavanotarisira nekuda kwekuti vakatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kusanganisira kuve nenzvimbo dzekunyoresa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda pamwe nekudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Zaki iri kushandisawo mikana yemisangano kusanganisira yezvematongerwo enyika kupa vanhu dzidziso yakadaro sezvayakaita pamusangano wePresidential Interface muBulawayo nemusi weMugovera. Pamusangano uyu mumwe mushandi wezeka asina kudomwa nezita akaudza vanhu zvinhu zvinodiwa kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota.
Unogona kushandisa chero envelope yetsamba yawakamboreceiva pamba paunogara. Envelope iyo yainenge ine zita rako neadresi yako yakadhindwa kuposti, iproof of residence. Unogonazve kuti inini zvese zvamataura izvi ndogona kuzvishaya kana kuti ndakatozvishaya. Tinokubvumira kuti uya kuzeti kuri kurejeswa kuregistration point. Wouya wakatakura chipa chako kana kuti paspoti yako wochikoti vanhu vezeti ndipei affidavit. Vachakupa affidavit iya. Affidavit iya unonyora zita rako neaddress. Chete chete ndo zvinodiwa. Haidi kuti unyore chimwe chirungu kana chimwe chitonga kana chimwe chishona chakagozva handiti. Inongoda address yako chete nezita rako wosaina.
Zvisinei kuti vezeki vanoti kuita izvi hakunetsi, vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachichema chema nerekuti vari kunzi varatidze magwaro anoratidza pavanogara ayo asina vanhu vakawanda. Mumwe mugari weMuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Humphrey audza Studio 7 kuti asati anyoresa nekuda kwekuti ange asati awana nguva uye ange achinzwa nyaya yekuti kunyoresa kwacho kunonetsa.
Yanga iri combination yokuva busy plus 14 I was told kuti it's a big hustle for munhu asina residence nezita rake, and I'm one of those people. Saka for me to actually go there and start wasting my time ipapo ndandisingatombogona. But as it stands ahead utizopava pakachinjwa the setup in terms of requirements eproof of residence. Saka nasi chaiyo ndotofanirwa kutorana nemhuri yangu totoenda tonotraya kuti tiregister and see for ourselves kuti situation yacho yakamira sei.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zviri pachena kuti mutemo wekuti vanoda kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara uri kuvhiringidza vakawanda. Vanoti vamiriri veparamende vanofanirwa kuona kuti vabatana mukuita kuti mutemo uyu ubviswe.
Dambudziko riri kunyanya kuvepo semanzwi atiri kuita mukufamba nokutaura nevanhu inyaya yeproof of residence iri kudiwa nezeki kuti munhu akwanise kunyoresa kuti avhote. Idambudziko ratakataura nezvaro kubva chirongwa sati chatanga, asi vezeki vari kuramba vakamira ipapo vachiti inyaya yemitemo zviri paconstitution. Semazwiro atinoita mitemo inochinjwa nevanhu kupfurukidza neparamende. Saka tiri kudaidzira mapato ese ari muparamende, maMPs ese ari muparamende kuti vatarisise nyaya iyi, vaigadzirise, vabvise requirement yeproof of residence inoti ndiyo iri kukanganisa chirongwa chekunyoresa kuvhota.
Chirongwa chekunyoresa vanhu munyika chave muchikamu chechipiri chezvikamu zvina zvechirongwa ichi. Chikamu chechipiri icho chakatanga musi wa29 Gumiguru chinopetwa musi wa13 Mbudzi. Bulawayo ine nzvimbo dzinopfuura mazana mana kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.